Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera nasi huru mswe china chukumi 11 2020. Mangakirira ku Studio 7 nepenyiro inya zirikitika mu Zimbabwe zamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kutuma kwanza kwa nesu mchirongwa chetu cha nasi. Inendini chunga kande miri ndirimu Washington DC chiti etunesu mchirongwa chetu cha nasi. Urumende ya gazivisa nezuro maneru kutu wandu wevanu varuku batuwa nechirwere che COVID-19 mwenyika. Washika pa mazana matatu ni makumi maviri. Asi wandu uhu unogona kukwira nasi maneru apo urumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanobvumidza vanonamata kuti vaungane asi vachitevedzera zvinodiwa nemutemo. Vedzisvondo votambira nemufaro kubvumidzwa kwavaitwa kuungana vachinamata. Madzimai matatu eMDC anoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vanopomerwa zvakare dzimwe mhosva uye kutadziswa kurapwa sezvo vari mumaoko emapurisa. Indwe mwema emisore na odzelu za nasi ichiba kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabvumidza vanhu kuungana vachinamata vakasununguka asi vachitevedzera zvinodiwa nemutemo weCOVID-19 kuitira kuti vanhu vasatapurira nechirwere ichi. VaMnangagwa vatarawo musi wa15 Chukumi sezuva rekunamatira nyika pamwe nekutsanya panguva iyo Zimbabwe yakatarisana nedambudziko reCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vati pakunamata vanhu havafaniri kudarika makumi mashanu uye vanamati vakatarangana nekutevedzera zvese zvinodiwa mukuderedza kutapurirana kweutachiona hwecoronavirus.
I wish to acknowledge that our church leaders are essential personnel in preventing.
Ndoda kucherechedza kuti vakuru vemakereke edu vakakosha kudzivirira kupararira kwecoronavirus. Kubvira iko zvino magungano ane chekuita nekunamata asingadariki vanhu makumi mashanu uye vachitarangana nekutevedzera zvese zvinodiwa ave kubvumidzwa nyika yese.
Izvi zvatambirwa nemufaro nevamwe vakuru vedzisvondo vachitaura neStudio 7 munyori muUnion for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe, Reverend Edson Chakai, vati vanofara nekupiwa mukana wekunamata uyu.
Paiwo mukana watombopiwa wekunzi tinamatika isivo zvifarira muZimbabwe pari zvino nenyaya yeCovid. Hakuna asingazvine kuti pese pese vanhu vari kunyatsoziva nenyaya yesocial distance. Chero petinenge tichivadzidzisawo isusu nekuvataurira, tiri kuvataurirawo nyaya yesocial distance nekunge vaine mamasiki vakavhara miromo, but tichikwanisa kunamata tichizvichengetedzawo isu pachedu, tichitongowa eritori nezvimwe zviri kutondobatsira vamwe vatendi kune mamwe madistrict kutovapa kuti mechienda pachechi ipapo vanhu vageze maoko nemasanitizer kuti zviite sezvinenge muri zvinge zvakachengeteka.
Asi sachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende irambe ichitora matano kudzivirira chirwere cheCOVID-19 kunyanya panguva ino nyika isiri kuongorora zvakanyanya veruzhinji vakagara vari munyika. VaNyamande vatiwo hurumende inofanira kuisa matano akasimba kuona kuti vanoungana ava vanotevedzera zvinodiwa kunyanya panguva ino uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere huri kukwira.
Isi tichingokurudzira kuti hurumende irambe ichitora matano ekuti tirambe tichiisa zvinodzivirira kuti vanhu vasatapurira necovid-19. Tiri kuona kuti pari zvino chirwere cheCovid 19 chikuramba chichiwedzera kunyanya makora main centers uye zvatsata kunyazoza uwando hwacho locally nekutatisa kutesta vanhu mumacommunity. Saka tinokurudzira kuti hurumende irambe ine caution kualawa magathering kunyanyanya nevanhu vakati wandei. Asi hazvo sezvo mutungamiri wenyika vati vanhu vanosvika 50 volese vanokwanisa kuungana, tinovimba kuti pachaiswa maguidelines nemapolicy measures anoita kuti zvavataura zvacho zvinge zvichizoenforcewa, nekuti pamwe vanokwanisa kuti vanhu 50 kwozoungana vanhu vanopfuura 50 pasina enforcement mechanism yekucheka kuti vanhu vacho havazodarikidzi here namba yataurwa.
Vamunangagwa vataravo musi wa 15 Chikumi semusi wekunamatira nyika pamwe nekutsanya munguva ino yeCovid 19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Wando wevano vari kubatwa nechirwere cheCovid 19 munyika wasvika pamazana matatu nemakumi maviri, asi uwandu uhu unogona kukwira zvakare nhasi pachaburiswa zvabuda muongororo dzekuvheneka vane chirwere ichi. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave makumi mana nevapfumbamwe uye vafa vachiri vana. Nzvimbo dzemaquarantine zones pari zvino dzine vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana manomwe uye dzawirwa nedambudziko rekuti vamwe vave kutiza. Mukuru anoona nezvekurwiswa kwechirwere ichi munyika Dr. Agnes Mahomva vakati vachasimbaradza kuchengetedzwa kwenzvimbo idzi uye vari kutiza vave kuburitsa mazita avo mudzinepfenyuro vosungwa kana vachinge vawanikwa. Vakavanda vari mune dzimwe nzvimbo vari kutaura neStudio 7 vanoti dzakazarisa uye dzine tsvina, ukuwo chikafu nemvura zvichinetsa. Vamwe vari kugariswawo munzvimbo idzi kwemazuva anodarika mavhiki matatu akatarwa nekuda kwekuti hakuna zvekuvheneka vanhu kana kuti matest kits ekuona kuti havana chirwere ichi here. Kunyange hazvo dare repamusoro rakati nzvimbo idzi dzigadziriswe, vana chiremba vanoti hapana chaitwa kusvika pari zvino zvekuti vari kufungidzira kuti vanhu vari kutotapurirana zvirwere munzvimbo idzi. Vanhu vainge vakachengetwa pachikoro cheJameson mukadoma vachionekwa kuti vane chirwere cheCovid 19 here kana kuti kwete, vanonzi vakaendeswa kumazvikedei uko vanoti upenyu hwavo huri kuramba huchioma sezvo vamwe vavo vari kurwara nezvimwe zvirwere asi vasingarapwe. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vari kumazvikadei vanoti upenyu hwavo huri kuiswa munjodzi huru. Mumwe wevanhu ava amai Teo Magwere vakabva kuCape Town kuSouth Africa masvondo matatu apfuura, vanoti nekuda kwekurarama vasina zvekudya zvakakwana uye kutonhorwa vakawanda vave kungorwara rwara asi vasingarapwe.
Ivi nyango tikarwara chako chatakadzwa tikana kuita problem ukanzwa mudumbu ukanzwa musoro kana tawanzwa unotaurira vehealth vako obva wavaudza vokudi vokupa mapirizi but hapana nyango ukanzwa chawanzwa ukavaudza kuti ndanzwa chakati vanongokutiwo right but harubatsiro rwacho hapari pasina.
Amai Gwere vanoti vave kugara sembera vari vatanhatu mukamuri diki imwe chete, izvo zvinovasiya vari panjodzi yekutapurirana chirwere cheCovid 19. Amai Gwere vanoti havasati vamboongororwa uye vanongosanganiswa nevanenge vachangosvika.
Murume tiri kugara tiriita nzizi nevakasvika nezuro ne
akana kushingwe kwauya mumwe munhu anongogona kuti achinzwa murume imomo mamuri kati social distance yacho inozoni pamwe iko zvino kuno kuti gare vanhu kati wandei murume. Saka social distance yacho tinoinda hedu asi inoneka nekuti tinozongosanganiswa nevamwe vanyuwana vanenge vachiuya.
Mumwe mudzimai avenge mazuva makumi maviri nemashanu uyo akabatwa achibva kuSouth Africa amai Kati Kamudyariwa vanoti vave kutyira kubata chirwere cheCovid 19 kubva kune vamwe vanhu vari kuuya sezvo vasiri kupiwa mamasi nemushonga unouraya utachona hwecoronavirus. Vanoti havasati vambopiwa mamasi vachiti avainawo ndeavakabva nawo kuSouth Africa.
Mamaski ndiwo airabva nawo kauri ndiwo atinongori nawo ukatowacha unotobhogara ufina.
Gurukota reMashonaland and West amai Mary Muliswa Chikoka vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo kupa vanhu zvekudya zvinokwana, asi vanoti vanhu ava vanoda tinonaka twavasingakwanise kana kudya kumba kwavo.
Ndoto mquarantine center wamwacha nengwa chikumbira zvinhu zvisinga tuda bacon nemazai nebeans netoast nemarolls iye kumba kwaka hatombo zvidya zvese izvozvo akatonwa tina mbambaira zvese zvatomufaira ruzwa iroro zvavanenge vachikumbira kwatiri zvinhu zvekuti hazvite sei hazvishandike nazvo
zvichakadaro mune imwe unyaya nhasi paita kusawirirana pakati pana chiremba namai Muliswa Chikoka panyaya yekushayikwa kwezvikwanisiro zvavati zviri kuendeswa kumakiriniki nezvipatara amai Muliswa Chikoka vati vana mukoti vakawanda vari kuva kuti vari kushanda vasina mamasi muzvipatara pamusangano wavaitana nachiremba pakukso muchinoi amai Muliswa vataura makobvu nematete vachiti vakuru vemuzvipatara vari kuita zveori nezvinhu zvavari kupiwa
asi zvakumubvunzo ndewekuti sei vashandi vamanesi vasiri kupiwa zvikwanisiro zvakakwana isu tichiedzowo kuti tipewo nekuti tikafungawo zvatakapa toonawo zviri kuya nehurumende unozozvisiya nemubvunzo kuti vari kuchema chema kuti hatisi kupiwa zvakakwana zviri kupi kasi taane mata akutengesa here mamasiki aya kasi imimi muri kuzvireceivha in bulk mave masupplier kune vamwe masmaller nhingirikini here vari kutengesa muchitadzisa kuti vashandi vari mafrontline workers awane zvakakwana
asi mukuru wechipatara chikuru chemuchinhoi Dr. Colette Mawire varamba mashoko aya pamusangano uyu vakaudza mai Muliswa Chikoka kuti zvinhu zvavari kupiwa zvishoma zvikuru vachiti hazvikwane kana chipatara chavo chete icho vati chine vashandi mazana mashanu
Dauda mai ndikongoudzai what is on the ground for us in the 3 months that I go through tine COVID so far we have received the total is around 11,450 for 3 months which means per month we have used 3,816 to 4,000 masks and ukadauta figure iyo iyi ne what is required per ideal and it's per ideal 14,000 we could only manage to get 3,800
kusvika pari zvino dunhu rematonaland west rine vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 vari kuchengetwa munzvimbo dzinoti zipam masvikadei chinoi training center necaroi guest house ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena
Kane zvenyaya yedambudziko recovid-19 pamwe nezviri kusangana nevanhu varoma quarantine center, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike kuti tinzwe maonero avo.
Makwarantine centers aya anochengetedzwa kaya anogadwa aya mapurisa nevamwe vacho vese vari kugadha makwarantine centers ngavaone kuuka vachita basa ravo nemazvo because taakutya kuti vanhu vari kunzi vari kutiza kumakwarantine centers vanenge vachitiza chirudzii ipo pakagadwa saka ngapaite kuti mapurisa nevari kuchengetedza vanhu ivavo vanenge vari makwarantine centers vaite basa ravo sematarisirwo avanenge vachitarisirwa kunge vachiita basa ravo iroro
ko vari munharaunda munotarisirawo kuti vangaite sei kubatsira mukuona kuti vari kutiza mumaquarantine centers ava vasungwa
isu vanhu vari kumatunhu yatingati community participation iya yakatikoshera zvikuru nekuti tisu tinoziva hama dzedu dziri kuuya dzanga dzichishanda kusouth dzanga dziri kumozambique kubotswana nedzimwe nyika dzakadaro kana auya munharaunda ngatizivika kuti ambodzoka sei ambopfuura here nekumaquarantine centers kuya so that pasaite dambudziko rekuti tirambe tichitapurirana chirwere ichi saka mumwe nemumwe ane basa guru rekubetsera kuitira kuti tireduce macases
izvi zvikasaitwa nyika inotarisana nematambudziko akaita sei
nekuda kwekuti hatisati tava nevaccine tikasangwara senyika tichaita dambudziko rekuru ndufu dzimwe dzatichazotadza kana kumaneja ngatidzidzei zviri kuitika kwana Brazil iye zvinoizvi tikuona kubrazil makesis ari kukwira zvakanyanyisa zvikuru nekune dzimwe nyika uko kwavatiri kunyatsotevedzera zvinenge zvichikurudzirwa kunge tinge tichiita neveWHO saka senyika tese tine basa guru rekuzvidzivirira rekudzivirira hama neshamwari rekudzivirira vanhu vemudunhu ratinogara chirwere checovid chiriko chirwere cheCovid chinouraya, chirwere cheCovid tichange tiinacho kwenguva ndefu ichauya nekuda kwekuti hakusati kwaonekwa mushonga.
Vanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura vari parunhare vari muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vashaya vanonzi vadarika zviuru zvishanu nemazana mashanu kana kuti 5,500. Vapora vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 91,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni manomwe nemazana mana ezviuru kana kuti 7.4 million. Johns Hopkins University yekuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni maviri, vanhu vafa munyika iyi vachidarika zviuru zana negumi nezviviri kana kuti 112,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000, vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana kana kuti 3.4 million.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Vakashamiswa kunzwa gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vachitaura kuvatori venhau vakakomberedzwa nevakuru vemauto, mapurisa pamwe nevasori vachiti manyepo kuti pane urongwa hwekuda kupidigura hurumende nechisimba. Vakazembe vakapomera chikwata chenhengo dzeG40 vanopikisa hurumende pamwe nevemizinda yekune dzimwe nyika uyewo vamwe vemakereke vachiti ndo vanhu vari kufambisa mashoko avanoti enhema aya. Asi vakawanda vari kubvunzana kuti mashoko aya akabuda riini uye papi. Vakuru vakati kutya chatikwatara unge uine katurike. Izvi ndizvo here zvingadai zviri kuitika muhurumende pachitariswa kuti iyo yakapindawo masimba kuburikidza nekubvutwa kwemasimba kubva kune vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachibatsirwa nemauto. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti hapana chiutsi chisina moto nekudaro panogona kunge paine zviri kubvira pasi apo. Ukuwo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhaza vanoti zvakaitwa nehurumende zviri pamwero sezvo vanhu vaizogona kusagadzikana kuburikidza nemashoko enhema aya. Kuti tinzwe pfungwa dzevaviri ava tatanga nekubvunza kuna Dr. Mavhaza pamusoro pedanho rehurumende iri.
Dambudziko ranga riripo ndirekuti kana guwa rikatanga kufamba mukavamba makanyarara mukasatarana hazvisi kuitika, vanhu vanenge vava netambudzika mupfungwa dzavo vasaone kuti takamira papi chaipo. Saka kubvisa guwa iri nekurinyaradza zvachose zvanga zvakafanira kuti hurumende itume mutungamiriri anoona nezvemukati menyika nevemauto kuti vasimave pamwe chete vagotaura nezvi rimwe chete kuruzhinji rweZimbabwe kuti aiwa hakuna kumukira hurumende kurida kuitwa. Tinoda kuti tisanangure kuti munzwisise kuti pane mauto akambobatsirana nevakanga vachiratidzira kuti nyika itorwe ibve mumaoko mehurumende inge iripo kusvika mundu dispensation. Saka vanhu vachingori nepfungwa dzekukokoreka vakangoona muuto murodhi pane chavada kuitika. Saka zvanga zvakatofanira kuti hurumende isimuke ichiite dispel those rumors. Vajobsikana vanozivikanwa zvikuru nekungorotomoka marotomokera avo vakambotaura kana muchiziva kuti tinoda kubvisa hurumende yamunangagwa gore risati rapera gore rakapera zvinogore akaenda pane mai rada akachamhanyisa anongotaura zvanenge zvangoya musoro make zviya. Zvino mukati mematenderwo enyika baba pane zvinoitika kuti tikabatana nepane simba rekutonga nyika tinoderedza uremu hwehurumende. Saka hurumende ine kodzero yekusimuka nekuudza vanhu vayo kuti pane dambudziko rakadai.
Tizwe kuna vamaguhu, vamaguhu munoti nenyaya yekuti hurumende inoita dare rinosimudza mitekwa tekwa yekumauto uko nekumapurisa kuti vataure kuti hakuna kupindikirwa kwehurumende kuri kurongwa munyika.
Ini ndinoona sekuti pane dambudziko guru riripo. Sekutaura kwaita mukuru wedu uyo takutaura achiye vanhu vakaita sana Job Scala, vanhu vanozikanwa nekugara vachirotomoka. Saka ndiuni paine chikonzero chekuti hurumende idaidzire press conference ichiunza vakuru vakuru vemauto, vasori, vamapurisa kuti varesponde kune zvinhu zviri kutaurwa nemunhu ane mbiri yekurotomoka. Press conference yenezuro inoratidza kuti zvinhu hazvina kugadzikana munyika. Ndinotenderana nezvataurwa zvekuti kubva muna 2017 pakapinda vamunangagwa vanhu vane kusagadzikana kwavainako kana vachiona mauto, bati havasi vanhu chete. Naivo vamunangagwa vacho vari kuziva nzira yavakapinda nayo kuti inokwanisa kuva nzira ine chete yavachabuda nayo muhurumende. Saka nekuda kwaizvozvo kukonewa kwavaita kugadzirisa upfumi hwenyika zvavakavimbisa vachipinda kuti vari kuda kusunga mbavha dzakakomberedza vamugabe. Asi isusu chatiri kuona ndechekuti mbavha idzodzo dzichiri kungofamba dzakasununguka. Asi dambudziko guru nderekuti mbavha idzi dzatowedzera naivo vamunangagwa vachikomberedza nembavha. Saka tiri kuona kuti mauto, mapurisa, vasori venyika nevanhu vanoshandira hurumende vari kupona nenhoko dzezvinoda vasi kufara. Saka tinoti isu kuvhunduka chatikwacha hunge uine Katoriki.
Dr. Mavaza, dai hurumende ichiziva kuti vanhu vari kufambisa mashoko aya vanhu vari kufambisa nhema, kune nzira dzekuti vanogona kutora vanhu ivavo vabvunzurudza kuti vari kuwana kupi mashoko iwayo, pane kuti vatyisidzire nyika yose pasi rose kuti muZimbabwe muri kunzi mudaitwa kuu iyo vasati vatombonzwa zviri kubva papi.
Izvozvo zviri nani? Ndo zviri kuitika. Hurumende iri kuinvestigeta vanhu vaine vakataurwa nezuro vakasukuerewa kusaka maoko emutemo haasviki kunovabata kwavari ikoko. Asi kana achipa zvisvika kumusha mutemo unoita basa ravo. Vasikana kuti timomusunga kune mhirizhonga iri kuitika, vanhu vari kupopota tikungosunga vanhu. Saka hurumende inoda kuita tsara investigation yonyatsoona kuti akaunti yakanyora kuti kwaite kuri kuitika kuu nemakuhwa acho akatanga naSikala here kana achinge abatwa ozobvunzwa kwaari kuzviwana. Saka haisina kungomhanyira kunosunga vanhu nekuti zvahapana chiri kuitika inhema. Asi nhema idzi dzabva pai? Hurumende yakataura nezvo kuti tirikuongorora ende tichavabata. Kana tichinge vabatwa vachazochema achiti ee vari kushungurudza magweta.
Thank you. Vamaguhu, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nehurumende iripo?
Chinhu chikuru chaparadza nyika ino huori, corruption. Hurumende inofanira kuti igadzirise even mutemo, even composition yeZimbabwe anti-corruption commission. Vanhu vari kubira nyika zvisinei kuti vari palevel ipi yehurumende vanofanira kusungwa ende kwete catch and release. Tine corruption yemacorporation.
Thank you.
Saka vamunangagwa vanofanira kuti vauyeone kwatiri vachibvunza mazano kuti tingaite sei kuti tivake ikonomi yakasimba.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Manzwawo zvakare vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF Dr. Simba Mavaza vachitaura neStudio 7 vari parunhare Britain. Paramende Mzare Johana Mamombe nevamwe vavo vaviri vanoti Mzare Cecilia Chimbiri naMzare Netsai Marova avo vakasungwa zvakare nezuro vapomerwa mhosva zviri pamutemo nemapurisa. Vatatu ava vanoti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende mwedzi wapera. Choma Siripasi anotipanya iye.
Gwetare masungwa ava, vajeremaya bamu, vauza studio 7 parunare manero ano varipa kamba ya mapurisa ya Harare Central. Kutivachatu ava varu kuponerwa mosho ya kuchikora mtemo ya Criminal Law Codification Reform Act. Vabamu, vati mapurisa ava pomera mosho ya kutivaka nyepa, kutivaka pambu kwa wakatochkwa, varu mawakwe urumende, vati wazwakare mzwale mamombe, vapomeruo imwe mosho ya kufamba famba panguwa yonyika ya kavarwa, nekuda kwechirwereche COVID-19. Kana kuti unnecessary movement vaenderera mberi vachiti muzvare chimbiri namuzvare marova vapomerwawo mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo musi wa 19 kukadzi uye vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vachamiswa pamberi pematare mangwana mutauriro wemapurisa vapounyati vaudza studio 7 parunhare kuti vanga vasati vapirwa nezvenyaya iyi kusungwa kwevatatu ava kwashorwa nemutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo.
Hurumende ZANU PF ine shungu zvikuru yekurwa nevanhu, kurwa nema citizens, war against the citizens. Zvino tiratidza zvega kuti chavanoda sebato rezanu PF, sehurumende ZANU PF, kurwadzisa vana veZimbabwe, kurwadzisa vanhu vane chekuita nekufambiswa kwebasa rezvematongerwo enyika. Asi izvi zvinotipa muono wekuti bato rezanu PF ragara harina bara rinotevera. Bara ravanoziva ibara rekuita mhirishonga, violence against the people.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda zvakare nesangano reCitizens Manifesto vaBricks Bomber vati kusungwa kwenhengo dzeMDC Alliance idzi uku kunosvibisa zita rehurumende zvikuru sei panguva iyo masangano mazhinji pasi rose anosanganisira United Nations ari kutsoropodza hurumende nemabatiro airi kuita vasungwa ava.
Zvinodzosera shure kodzero dzevanhu munyika muno uyezve zvinosvibisa zita renyika. Ichi ndicho chinhu chamisa budiriro munyika muno kwemakore makumi maviri. Munyika muno mune nyaya dzinozivikanikwa dzakakonfemwa dzemaabductions, dzetorture, dzeforced disappearance. Saka chideme chiripa hurumende yavamunangagwa kuti kana maoko avo akachena ngavaite iya inonzi independent commission inoferefeta nyaya iyi yobudisa zvavanenge vaona nenzira dzinogamuchirwa nemunhu wese.
Vatatu ava avo vanga vachifanira kunge vari muchipatara vari kumapurisa kubva nezuro izvo zvinonzi nemagweta avo zvavatadzisa kuti varapwe. Vasungwa ava vanoti vakasungwa paroadblock vakaendeswa kukamba yeHarare Central kwavakazonopambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende vakazowanikwa kubhindura vakakuvara zvakaipisisa. Vatatu ava vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavakapomerwa pakutanga yekutyora mitemo yakadzikwa nemutungamiriri wenyika yeCOVID-19 regulations mushure mekuratidzira kwavakaita mumusha weWarren Park pavakazosungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Pera regaiti mbota alisa misoro ye na uza nasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwasvika pamazana matatu nemakumi maviri. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanobvumidza vanamati kuungana asi vachitevedzera zvinodiwa nemutemo. Vedzisvondo votambira nemufaro kubvumidzwa kwavaitwa kuungana vachinamata. Madzimai matatu MDC anoti mutare Joana Mamombe, mutare Cecilia Chimbiri na mutare Netai Marova vanopomerwa zvakare dzimwe mhosva uye kutadziswa kurapwa sezvo vari mumaoko emapurisa. Tabatasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.